matambiro ari kuita chikwata chengezi Platinum anonwisa mvura, nyangwe zvazvo ini ndiri mutsigiri wechikwata chedynamos. Tinoona kuti bhora ravari kutamba vashairidzwa nemukomana Tendrai Ndiraya rakanakisa, rinonwisa mvura. Mitambo yavo mizhinji ndandichienda ndichinoona, nekuti mazuva ano tisineka kugumbuka nechikwata chedu chedynamos nekusatamba kwakanaka kwachiri kuita.
Tinoona mangwana chikwata chenyu chedynamos chichange chichitamba neorientals kurufaro stadium. Muri kuenda here kumutambo uyu?
Mangwana ndichaenda kumutambo uyu. Tikutarisirawo kuti pamwe zvichida tikaita rombo rakanaka tingangokunda, tichiona kuti chikwata cheorientals chikwata chakabva kudivision 1 uye chikwata chiri kutambudzikawo mumakundano epsl. Saka mangwana tichaenda kuti timbonyatsonotarisa kuti kushayikwa kwemaplayers here kana kuti zvimwe zviri kukonzeresa kuti chikwata chedu chirambe chiri pachiri pasingatarisire kuti chingadaro chaa chiripo.
FC Platinum nengezi Platinum sekuona kwenyu vari kuramba vari pamusoro, zvii zvamungati vari kugona pari zvino?
Zveplatinum izvi tiri kuona kufanika Ngezi. Ngezi ezvinoizvi ine munhu anobika wavanofamba naye, shefu wavo ine munhu anenge akatarisa kuti ari kutungamirira magorokeepers. Tinoona futi kuti ine zvinhu zvayo zvese, kune munhu akaasainwa kuti anga achitora mastatistics ebhora. Ndo zvinhu zvatiri kuwanikwa tichidzokera kumashure kuchikwata chedu chedynamos, nekuti handisi kuda kuti tinyatsobhadhara vanhu ivavo. Saka ndo patiri kukundwa nezvikwata zvemumaenechi.
Asika tinoona kuti Dynamos inoti iyo ine chaunga uyezve pane mari zhinji dzinopinda muchikwata ichochi. Saka chikwata chenyu chiri kurasika papi?
Mari inopinda Dynamos zvishuwa ine chaunga, ine 7 million inotaurwa iya, nekuti inozadza ground. Asi chanetsa ndechekuti mari iri kudyiwa nevanhu vashoma. Mari inopinda kuDynamos inokwanisa kuita chikwata chedu chienderere mberi ichinge yafambiswa nemazvo. Pari zvino tiringoona kuti kune vanhu vari kugovana upfumi hweDynamos pachezvavo, ndivo vanhu vauraya chikwata chedu cheDynamos.